Mutauriri wekasolaga Premier Soccer League Mzvare kudzaibare vazivisa kuti vanotonga mhosva dzemugungano iri vari kusangana nhasi manheru kuti vape mutongo wavo wemutambo wakagumira panzira pakati peShabani Mine neCapes United mushure mekunge vatsigiri vemakepe kepe vakakanda zvinokuvadza munhandare. Asi vanoziva zviri kuitika musangano iri vanoti hapana chirugarirwa pasi kunze kwekudzinga Capes United kubva mumakwikwi aya sezvo nyaya iyi yakakurukurwa nezvayo kare maGreen Machine ndokuwanikwa aine mhosva yekukonzeresa kumiswa kwemutambo. Izvi zvasimbiswa nemubatanidzwa wezvikwata wemasemifinary waitwa nhasi masikati uyo wasiya Harare City ichisangana neBulawayo City kozoti chikwata chichasara pakati peShabani Mine neCapes United chichizosangana neHow Mine. Izvi zviri kureva kuti hapana dzokororo ichaitwa yemutambo weCapes United neShabani Mine sezvo masemifinary aya ari kufanira kutambwa mukupera kwesvondo rino. Pamusoro pezvo hapana kupikisa kwemutongo uchapiwa nhasi manheru sezvo pasisina nguva yekuti pikiso iyi igarirwe pasi masemifinary aya asati atambwa. Mukuru wekumahofisi eCapes United vakaBert Tima varamba kutaura nezvemakwikwi aya vachiti ivo vakamirira kunzwa kuti mutongo uyu uchafamba sei. VaHope Chizuzu avo vanga vakamirira Harare City mumubatanidzwa waitwa uyu vanoti vari kufara zvikuru nekuti vachasangana neBulawayo City makwikwi aya.
Droi yabuda zvakanaka kwatiri nekuti kutamba neBulawayo City pachinguva chakaita sechino zvakatinakira nokuti kochi wedu isusu Pilani Beefing akambokocha chikwata cheBulawayo City saka ane zvizhinji zvaanoziva nema strength nema weaknesses echikwata cheBulawayo City. Ende isusuwo mukugadzirira kwedu taigadzirira takatarisira kutamba nezvikwata zvinenge zviri kunetseka muleague semanetsekera atiri kuita saka kubata Bulawayo City mudraw ndofunga kwatinakira.
Vanga vakamirira Home Mine mubatanidzwa uyu vailindile chuma vanoti vari kutarisira kutora mukombe uyu pamwe chete nekumirira nyika muCAF Confederation Cup gore rinouya.
Mukombe tiri kutora nekuti tabva kure. Home Mine inorepresenta Metal on Gold brand saka tiva kuti iwe brand richazoenga rakatumirira muAfrica as Home Mine yakamirira Metal on Group yese uye zvese Metal on Gold tine manumber of my teams ari mudivision 1 nedivision 2 kutarisira kuti kutamba kunoita Home Mine ichikunda amwe achange achionawo inspiration from matambiro ya Home Mine.
The Premier Soccer League vari kuda kuti makwikwi aya pamwe chete neleague apere musi wa 30 mbudzi usati wapfuura kuitira kuti vape zipa mukana wekunyoresa neCAF zvikwata zvichamirira nyika muAfrica gore noya. Chikwata chinotora mukombe wechibuku Super Cup chinomirira nyika muCAF Confederation Cup kozotiwo chikwata chinotora mukombe weleague chinopinda makwikwi eCAF Champions League. Gore rino Capes United yakasvika mumin league stage yeCAF Champions League. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.